Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechishanu zvita 9 2016.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe voendeswa kumataredzi mosva neshoroma yekuDubai ine dzimba muHarare richitevera gakava riripo paring rengoda rinonzi rakatengerwa amai Mugabe.
Mutungamiri weTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume vanoti utungamiri webato ravo huri kusangana mangwana kuti ubude nechisungo chekuti bato ravo robatana neapi mapato munaurirano dzekuumba mubatanidzwa.
Zimbabwe yobatana nepasi rose mangwana mukucherechedza zuva rekodzero dzevanhu kumembero rudzaitwa mugweru.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Mudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe nemwanakomana wavo vaRussell Goreraza vanonzi havasati vapindura mapepa akaturwa kudare ari kuvapomera mhosva yekutora zvine chisimba dzimba nhatu dzeimwe shoroma yekuDubai asi ichimbogara muZimbabwe dzimwe nguva vaJamal Hamed. Mapepa akaturwa kudare High Court amai Grace Mugabe nemwanakomana wavo vari kupomerwa mhosva yekutora dzimba mbiri kuAvondale uye imwe chete kuBorodale. Vasori kubva kuhofisi yemutungamiri wenyika ndovanonzi vari kugara padzimba idzi. Izvo zvinotevera kunetsana kunonzi kwakaitika mushure mekunge amai Mugabe vatenga ring yengoda yemari inosvika miriyoni imwe chete nezviuru mazana matatu nemakumi mashanu emadhora kubva kuna vaHamed kuDubai.
Asi amai Mugabe vanonzi vakazorova nhendo shure voti vave kuda kudzoserwa mari yavo kuDubai. Mari iyi yakaburitswa munyika pachishandiswa bhanga reCBZ. VaHamed vanoti vakaedza kudzorera amai Mugabe mari zvishoma zvishoma asi vanoti vari kutyisidzirwa zvakasimba. Vanotivo pavakaendesa mapepa kuvasori vari kugara padzimba dzavo vakayambirwa naamai Mugabe kuti vasiyane nemwana wavo vachiti ngaverege kuita zvinhu zvavanozodemba mune ramangwana. VaHamed vari kumiririrwa nemagweta vatawanda nyambirai naamai Beatrice Mutetwa. Amai Mutetwa vaudza Studio 7 kuti havana zvakawanda zvekutaura sezvo nyaya iyi iri mumatare asi vatenda kuti havasati vawana mhinduro kubva kuna amai Mugabe. Asi vati nyaya iyi yakakwidzwa kudare zvechimbi chimbi. Hatina kukwanisa kubata amai Mugabe kana vaGorereza. Studio 7 yaedza kubata mumwe musori ari kunzi ari pane imwe imba anonzi vaKennedy Fero. Asi munhu adaira nharembozha yavo ati vaFero vanga vasipo. Rimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu richishanda neHuman Rights Watch vaDewa Mavhinga vati nyaya iyi inofanira kuongororwa neZimra neZak sezvo isina kunyatsojeka sezvo mari dziri kutaurwa dzakawandisa uye vanhu vachirambidzwawo kuburitsa mari dzakawanda kudai munyika iyo iri kutatarika nekushaya mari nezvekudya.
Zvapachena iko zvino kuti rine manyanga aripukirwe zvaakufumuka zvinhu zvinonyadzisa kudaro kuti nyika inenge iine vanhu vanodarika 4 miliyoni vasina kana chikafu. Mudzimai wemutungamiri wenyika anotenga ring ye $1.4 million. Ko mari yacho yakabva kupi? Inowanikwa kupi? Asi tinotenda kuti nyaya iyi iri kufumura zvakawanda zvinotaridza kuti vanhu vana veZimbabwe vade kuziva kuti kwaivo mai Mugabe vanomboiwana kupiko mari iyoyo kana vachichengeta nherera vasina zvinozvaenda zvaine mumbeshoma dzemukaka. Murume wavo mari yaanotambira kuhurumende inozivikanwa, mari iyoyo yakabva kupi? Zvakambofamba sei? Zvinoda kuti zvizivikanwe nemunhu wese muZimbabwe.
Asika vanoti ivo vanoita mabinda uko avo akasiyana siyana vachirima.
Zvingangove hazvo izvozvo asi hazvina kufanira zvachose kuti nyika iri kutambudzika kudaro ine vanhu vari kunonga svosve nemuromo owanika mudzimai wemutungamiri wenyika achipfachura mari zvakadaro kutenga chinhu chisina maturo chinongova rini. Zvinotaridza kuti utungamiri kana kuti mai venyika vasine hanya nevana vezimbabwe nekuti chokwadi here munhu ungatengerini $1.4 million vanhu vachitambudzika zvazvipi chimiro chakanaka chekuti ava ndimai vevanhu kwete. Kunyange vakakwanisa kuti vataridze kuti mari iyoyo yabva muhomwe mavo kana kuti yabva papi asi ine handizvitendi kuti mari iyoyo ingangonzi yabva muhomwe mavo. Izvi zvinotonongedzera kuti kuda pane nyaya dzeuori dziri kuitika apa nekuti mari yakawandisa hese yedambe iyi mari yakawandisa.
Asi munoona nyaya dzakadai dzichizopera sei kumataro?
Dambudziko ratiinaro nematare edzimhosva yeduwo muzimbabwe ndeyekuti ari muhomwewo yevatungamiri saka dzimwe nguva zvinoenderanawo nekuti yatambwa nani. Kune vamwe vanenge vachitambawo vari kudivi reutungamiri saka hazvina kujeka kuti inopera sei nekuti ivo vamugabe namai mugabe vanenge vaine humwe ukama hwavainavo kune vari kumatare. Asi dei kuri kunzi matare edu akamira pachokwadi akazvimiririra haana divi raakarerekerekera vaizofumura zvese zviri kuitika votaurawo kuti ko mari yachona yakambobvepi. Ngavasangotarira chete zviri kutaurwa namai mugabe asi kuti ngavambobvunzawo kuti mari yachona yakambobvepi. Kana kuri kunzi mai mugabe vanorima zvinoshamisa kudaro vange vachibhadhara here mitero zvakambofamba sei saka panoda kuti pavhenekwe zvakadzama kuti nyika izive kuti chiiko chiri kumbitira mai mugabe.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu richishanda nesangano reHuman Rights Watch vadewa mavhinga vari parunare muNew York.
Mutungamiri werimwe remapato anopikisa ari kuita nhaurirano dzemubatanidzwa vaJacob Ngaruvhume vanoti utungamiri hwebato ravo reTransform Zimbabwe huri kusangana mangwana kuti hubude nechisungo chekuti bato ravo robatana neapi mapato munhaurirano dzekuumba mubatanidzwa. VaNgaruvhume vanoti bato ravo ratora danho iri nekuona kuti pane urongwa hwenhaurirano hunosvika hutatu izvo zvinofanirwa kugarirwa pasi nebato ravo kuti vaone kuti votevera hwose huri hutatu here kana kuti vobuda mune dzimwe nhaurirano. Svondo rapera mapato 13 anopikisa akanosangana kuCape Town kuSouth Africa mukuedza kwawo kuumba mushandira pamwe wekukwikwidzana nawo nezano PF musarudzo dza 2018. Asi mamwe mapato anosanganisira reMDC inotungamirwa navamogen Tsvangirai neZimbabwe People First inotungamirwa naamai Joyce Mujuru anonzi haana kupinda munhaurirano idzi. Pagarawo paine mibatanidzwa yemapato anopikisa inoti Wenera uyo une mapato anoda kusvika 20 pamwe neweNational Transitional Authority. Ngatinzwei hurukuro yataita navaNgaruvhume.
Zvirokwazvo ichokwadi mapato anopikisa tingangoti mazhinji acho tiri kuona kuti zvii zvatingaita kuti tigadzirise zviri kunoita mukati menyika yedu ende chisungano ichocho chokuti zvinoshande zviri nani zvakanyanya kana tikabatana tiri kubude pachena mukuburikidza nenhaurirwana dzatiri kuita. Saka isu sebato reTransform Zimbabwe tiri kuda kutsvage kuti vatsigiri vedu vanoti chii nekuda kwokubatana nemamwe mapato ematongerwo enyika. Saka mangwana chaiye tine executive meeting yatinayo yandiri kuchea sapresident weparty yatiri kuti maexecutive members ose atipe zvaanofunga pamusoro pekuti tobatana navapi pakutaurirana kwakasiyana siyana kwatiri kuita nemapato anopikisa akasiyana. Saka tichadecida kana kuti tichava negwara ratinoziva kuti vatsigiri vedu vari kuda kuti tibatane nevanani netishandidzana nevapi.
Tinoona kuti muri mune mumwe mubatanidzwa uenera. Chii chasiyana nemubatanidzwa mutsva wamaakuita hurukuro nevamwe?
Mubatanidzwa uenera haizi coalition yemapato yekuti akwanise kukudze sarudzo. Nera iboka rekurwisa kuti tikwanise kuwana yatinoti even electoral playing field. Ndo zvatakasainirana nekunyorerana mune inonzi memorandum of understanding MOU yenera. Saka takawirirana kuti nera haizi coalition ende nyaya dzenera ndedzekurwira kuti tiwane even electoral playing field. Kutaurirana nhaurirwana iriko imwe yava nhaurirwana yekuti vanokwanisa kubatana semapato kuti vaone kuende kusarudzo vakabatana ndevapi.
Saka pati pane zita here richange richipiwa mubatanidzwa wamuri kuita uyu toti wabudirira?
Pari zvino handisati ndaziva zvangu nekuti mubatanidzwa iyi vakandemiri. Handisi kuona mubatanidzwa umwe chete uri kukurukurwa. Pane kutaurirana kwakasiyana siyana kuri kuitika pakati mapato ematongerwo enyika. Isu seTransform Zimbabwe hatisi kuita hurukuro idzi, takatarisana nemubatanidzwa umwe chete.
Vanga vari mutungamiri weTransform Zimbabwe vaJacob Ngaruvhume vari parunare muHarare neStudio 7.
Mutungamiri webato rePeople's Democratic Party kana kuti PDP vatendai biti vabvuma kuti hurumende mubatanidzwa yakatadza kuisa shanduko yekupedza matambudziko akatarisana nenyika. Mutore wedonhau Patricia Mudadigwa anoti panyaya inotevera.
Zvinhu zviri kuitika uye zvinobatika vanoita sekunge ibato riri pane vanhu chaipo zvokuti vari kunyatsonzwisisa kuti vanhu matambudziko vavarikusangana navo akaita sei, zvichisiyana nezvirutaurwa nevavo vari mubato rinotonga reZANU-PF.
Asi panyaya yeNTA, Kasim ati bato ravabiti kuti pfungwa dzaro dzitambirwe nezvizvarwa zveZimbabwe rinofanira kunyatsotsanangura kuzvizvarwa zveZimbabwe kuti kana hurumende yemubatanidzwa yakakundikana kugadzisa matambudziko enyika, NTA inozozvigona sei.
Merry Merry Christmas! Ko Christmas box watereri, nguwa ya shika jekare yokupembera Kisimusi. Apo tinenge tichifara nehama neshamwari. Titumire itamba mboja, mashoko kana mavideo, achimoresa hama neshamwari. Tozo dziwerenga kana kutefenyura pa Studio 7. Tumira itamba mboja pa number dinoti 001-202-619-2077. Musakanganwe kuterera Studio 7 kuti mukwanise kutibata pa 909 AM 4930 kana pa 13860 ne 15460 kilohertz pa shortwave. Kubva kuno ku Studio 7 tinoti Merry Christmas.
Makaterera ku Studio 7 tiri kutevenyera tiri mu Washington DC tine urombo vaterere iko zvino tochikupai nyaya ina Patricia Mudadigwa.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Makaterera kune pfenyuro yevanhu ye Studio 7 tiri kutepfenyura tiri mu Washington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 13860 ne 154608 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Mutungamiri weGhana vaJohn Mahama vanoti vachatambira zvinenge zvabuda musarudzo dzakaitwa nemusi wechitatu apo nyika yakamirira kunzwa kubva kukomisheni inoona nezvesarudzo kuti ndiani akakunda. Masangano enhau muGhana anoti apo mavhoti mazhinji averengwa, vanana Akufo-Addo vebato rinopikisa reNew Patriotic Party kana kuti NPP vari kuratidza sevakakunda nezvikamu zvingangosvika makumi mashanu nezvitatu kubva muzana. Komisheni yesarudzo iri kuburitsa zviri kubuda musarudzo zvishoma nezvishoma ichiti inoda kuburitsa zvinenge zvabuda musarudzo chaizvo zvinonyatsoratidza zvido zvevanhu.
Gurukota rezvekunze muRussia vaSergei Lavrov nhasi vati mauto ehurumende yavo pamwe neSyria acharamba achirwisa nemabhambu muAleppo kusvikira vakapandukira hurumende yemuSyria vabuda muguta iri. VaSergei avo vanga vari kumusangano wekuchengetedzwa kwemukati menyika kuHamburg kuGermany vati zvichitevera kumbomira kwekurwisana kwenguva duku kuitira kupa mukana vanopa rubatsiro kurwisa vapanduki kwatanga zvakare uye kucharamba kuchenderera mberi kana vapanduki ava vakaramba vari muAleppo.
Makatirira ku Studio 7 tiri kutefenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri mu Washington DC.
Iye zvino tokuendesai kuna Marvelous Muhlanganya uye we Studio 7 achitiudza pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika muIraq.
Mumwe anofurukidza mwero anova murwi wematororo eIslamic State akaputitsa rori rainge rakazara mabambo muguta reHila kuIraq akauraya vanhu vanodarika makumi masere vamwe vakakuvara. America iri kushora zvikuru chiitiko ichi. Vakawanda vakaurayiwa ndeve rudzi rwechishiite avo vaibva kunonamata kuguta reKabbalah. America inoti iri kuchema nemhuri dzakashayikirwa nehama pachiitiko ichi. Nyika yeAmerica inotiwo icharamba ichishanda zvakasimba nehurumende yeIraq kuti irwise vanofurukidza mwero ava, uye inoti kurwisa vanhu verudzi rwechishiite kwakanangana nekuedza kuda kutanga hondo yemarudzi nevechisuni. Mutauriri webazi rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaJohn Kirby vati America yakazvipira kushanda nemauto eIraq kurwisa ISIS, uye vose vari kuchikora kodzero dzevanhu nekuponda vanhu vacharangwa zvakaomarara. Aya mashoko anotaura pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika muHila kuIraq. Maverengerwa neni Marvelous Muhlanganya huye ndiri muWashington.
Mangwana Zimbabwe iri kubatana nepasi rose mukucherechedza zuva rekodzero dzevanhu reHuman Rights Day kumhembera rudzichaitirwa mugweru dzichitungamirwa necommission inoona nezvekodzero dzevanhu yeZimbabwe Human Rights Commission. Gore rino zuva iri riri kukurudzira munhu wese kuti asimuke mukudzivirira kodzero dzemumwe. Mukuru weZimu Rights VaOK Machisa vanoti zvinosuvisa kuti gore rino nyika iri kucherechedza zuva rekodzero dzevanhu iri panguva yehurumende isiri kuremekedza kodzero dzevanhu vayo. Ngatinzwei hurukuro yataita navaMachisa pamusoro pezuva iri.
Isu seboka reZimbabwe Human Rights Association tiri kubatana pamwe chete neZimbabwe Human Rights Commission. Tiri kubatana navo kugweru mangwana zuva rese tichipemberera zuva rakaita saironi. Zvisinei, tine nyunyuto dzakati wandei, nenhunha dzakati wandei dzinokonzerwa nezvinhu zvinoitika munyika zvinoita kuti kodzero dzevanhu tisange tichidzipemberera nemutoo watofanira kuve tichidzipemberera muZimbabwe.
Mutoo upi wamunoshuvira kuti dai muchipemberera nawo muZimbabwe?
Dzimwe nyika dzinopemberera demokrasi yakasungunuka, utongi hwakasungunuka hunoita kuti kana muchirarama munyika vanhu vanenge vakasungunuka vachitaura pamadiro, vachifamba pamadiro, vachiinda kumapato ematongerwo enyika vanoda pamadiro. Zimbabwe inotinyadzisa, ine zvinhu zvakati wandei zvinoita kuti vanhu vemuZimbabwe vashungurudzirwe kubva richibuda kusvika rinovira, kubva endira kusvika zvika. Saka izvozvo zvinhu zvinoita kuti tisapemberere zuva iri nemafariro atinofanira kuve tichiita anoita dzimwe nyika. Saka zvandataura izvozvo kuti kune kushungurudzwa kunoitika kunoita kuti vanhu veZimbabwe vatozvitya pachezvavo iwo. Ukaona ini ndichizvitya ndoga ini kuzoti anenge ari pasaidi. Saka zvinoreva kuti isusu hunhu hwedu hatisati tasvika palevhel yekuti tingati tingapemberere International Human Rights Day takanyatsosungunuka. Ipapo patinenge tichitopemberera International Human Rights Day mangwana acho, vanhu vanenge vachitotya nokuti vanoziva kuti kune demo riri mugotsi, kune munhu ari kukufemera mugotsi achida kuzwa kuti uri kuda kutaura kuti chii. Saka tisati tasvika palevhel yekuti hatisi kuzombocheuka, hatisati tave kupemberera zuva iri semapemberero anoitwa kune dzimwe nyika.
Avanga vari mukuru weZim Rights VaOK Machisa vari parunare neStudio 7.
Iko zvino tochikupai nyaya kubva kuna Patricia Mudadigwa nemashoko ataurwa navabiti nevatori venhau muHarare nhasi.
Vachitaura nevatori venhau mumusangano wavaita muHarare nhasi wekuongorora budget rakaturwa negurukota rezvemari, vaPatrick Chinamasa nezvingaitwa kusimudzira upfumi hwenyika vabiti vashora zvikuru bhajeti iri vakati chinogona kubudisa Zimbabwe matope mairi kuti hurumende yeZANU-PF ive pachigaro poitwa National Transitional Authority NTA. Vabita vataura vakamirira PDP vati hurumende yemubatanidzwa yakatadza kuzadzikisa shanduko dzaidiwa neruzhinji munyika chinosanganisira kupedzwa kwechikwereti chenyika, kugadzirisa upfumi pamwe nekuunza runyararo. Vabiti vati NTA ikapiwa mukana wekutungamirira hurumende ichagadzirisa zvakakundikanwa nehurumende yemubatanidzwa.
So tiri kuti isusu kuti create a sustainable Zimbabwe ngapave neNTA inova kudyidzana kwemapolitical parties for a short period of time nemamapoka asiri mapolitical parties anoita kuti vanhu vataurirane vaatende kunyaya dzemareforms. Ndo chinhu chakakanganiswa paGNU.
Vabita vaive gurukota rezvemari muhurumende yemubatanidzwa vashoropodza bhajeti ravachinamasa vakati chikwereti chenyika chinoratidza kuti gurukota rezvemari riri kutadza kubata zvakanaka upfumi hwenyika.
Bhajeti rakaverengwa nezuru navachinamasa rakatirwadza zvikuru nekuti ibhajeti rinoratidza kuti vachinamasa makore esaya vanga vachibata ikonomi yedu neuyanga. Vachinamasa vakabuda pachena iwo kuti vane budget deficit kana kuti zvikwereti zvinosvika izvo 3.4 billion or 26% yeGDP. Isitogara chitaura sePDP kuti hazvigoneba kuti mutungamire upfumi musikakwanisa kubalansa mabhuku.
Vabiti vatiwo mari yebudget yakataurwa navachinamasa yakawandisa munyika yagwadama munyaya dzeupfumi.
So budget iri rakaiswa pa 4.1 billion. Isi tiri kuti 4.1 billion haikwanisikeba mari yacho haiko dai manga maita imi 3 billion. Tiri kuti zveupfumi izvi mazvitadzi kwane hurovha hunosvika 91% kwane maindastry akavharwa. So sePDP tapa mugwara redu rinonzi C State of the Economy Address tapa about 10 solutions dzinota kuti nyika ino iwandikire ibve mukutambudzika kwayaiswa navachinamasa navamugabe.
Mumwe mutori wenhau muHarare anga ari pamusangano wePDP John Kasim ati vabiti vari kunyatsonzwisisa matambudziko ari munyika uye vari kuratidza kuti vari kuziva zvingaitwe kugadzirisa nyika. Asi panyaya yeNTA Kasim ati bato ravabiti kuti pfungwa dzaro dzitambirwe nezvizvarwa zveZimbabwe rinofanira kunyatsotsanangura kuzvizvarwa zveZimbabwe kuti kana hurumende yemubatanidzwa yakakundikana kugadzisa matambudziko enyika NTA inozozvigona sei. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe changa chiri pachirongwa cheCommunity Solutions muno muAmerica kwemwedzi mina. Valove Monya vanhu vesangano reRegional Network of the Children and Young People Trust vanoti vari kufara nezvidzidzo zvavakawana muno uye vachada kunozvipakurirawo vamwe kumusha. Vanyavanhu mumwe wezvizvarwa zveZimbabwe zvitanhatu zvanga zviri pachirongwa ichi. Chirongwa ichi chakapera nezuro. Vanyavanhu vanoti shuviro yavo ndeyekuti hurumende igadzirise nhunha dzakatarisana neveruzhinji munyika apo kodzero dzevanhu dziri kuramba dzichityorwa. Ngatinzwe hurukuro yavaita naMavlas Mhlanganya wewe Studio 7.
Basa ratinoita tinoita nezve sexual reproductive health rights nekudila nema issues egovernance. Tinoshanda nema child net groups kunzvimbo dzakasiyana siyana muZimbabwe in different towns nema junior counselors mumatown akasiyana siyana.
Tinoona muri muno muAmerica zvii zvamadzidza muno zvamunoona zvichizobatsirawo nyika yeZimbabwe.
Ndanyanya kudzidza nyaya yekushanda nenharaunda dzakasiyana siyana, working with communities nekutsvaga maresources anoita kuti maprojects edu akwanise kuenderera mberi. Nedzimwewo nzira dzakasiyana siyana dzekuita nadzo research nekuengenja nekuunza mapolicy makers nevakuru venyika kuti vakwanise kunzwisisa nyaya dzekunetsa vanhu munharaunda dzavo mucommunity.
Mungati nyaya dzipi dzikunyanyonetsa vanhu kumusha dzamungade kuona dzichigadziriswa?
Nyaya hombe iri kunyanya kunetsa vanhu kumusha inyaya yekuti government haisi kukwanisa kuwana time yekuti igare pasi nevanhu inyatsokunzwa zvichemo zvevanhu vanhu havasi kupiwa mukana wekuti vakwanise kutaura zvinhu zviri kuvatambudza. Ndopavanozoita maoptions ekuti vaende mustreet, vaende mumaroad, vaite ruzha kuhurumende. Asi chinhu one chinozonesa ndechekuti mushure mekunge vadaro pari kuzoshandisiwa violence against those people. This is the biggest challenge that we have. So tiri kuti kana zvekuenda muroad kwavari zvisingashandi, chatinofanira kuti tiite isusu ndechekuti tivagarise pasi vanzwewo zvichemo zvedu in a way ine runyara romukati.
Asi muri kuona hurumende ichitambira here zvamuchange muchienda kunovapakurira muchinge mabva kuno?
Hazvisi nyore, asi chinhu chakakosha kungoita kuti tive nechokwadi chekuti isusu meseji yedu yasvika kwavari.
Imeseji ipi yamuchange muchivapa?
Meseji yedu yatinenge tichivapa ndeyekuti isusu toda kuti tinzwiko zvichemo zvedu, nekuti nguva yareba vanhu vachingochema, nguva yareba vanhu vachitambudzika, nguva yareba vanhu vachingoshungurudzika, uye pavanoda kuti vataure unobva wava muvengi wenyika. And ndo zvinhu zvatoda kuti izvozvo zvinge zvichiadresiwa, tinyatsokunzwa kuti patiri kupesana chaipo nepapi.
Vanga vari vaLove Monya vanhu vachitaura naMavelous Muhlanganya wewe Studio 7 vari muWashington.
Munhau dzemitambo, vatsigiri venhabvu vari kukurudzira Caps United kuti itenge vamwe vatambi vatsva isati yafunga zvekuenda kunokwikwidza zvakasimba muCAF Champions League. Mutori wedu wenhau dzemitambo Mike Okariati anotipa nyaya inotevera.
Kunyange hazvo Caps United yakatora mukombe weleague sezvaitarisirwa nevakawanda, vaongorori vemutambo wenhabvu vanoti chikwata ichi chinofarira kutenga vatambi vatsva kana chichida kuita zvakanaka muCAF Champions League. Muongorori wemutambo wenhabvu vasifasikaseke vanoti Caps United haina kunyatsosimba zvekuti inoda vatambi vatsva vakati wandei kana ichirota zvekuita mashiripiti makundano emuAfrica aya.
Caps United inofanira kutenga maplayers pakati nekumashure. Hard lives rekwi ehe, munhu anokwanisa kutamba bhora. Even pfumbi dzai vanokwanisa kutamba bhora. Asi timu yayo iri ndani, timu yavo iri right, asi ida kusimbiswa. Iri kutoda mama players akasimba.
Muredzi wemagreen machine Mafarai Jere vakataurira ruzhinji rweZimbabwe kuti chinangwa chavo ndechekutora mukombe muAfrica uyu sezvakaitwa neMamelodi Sundowns yekuSouth Africa gore rino. Asi mutsigiri weCapes United vatongesa hama dziripi vanoti kutamba muAfrica kwakasiyana nekutamba neBorder Strikers, Cholocho Pirates chapungu, kana Mutare City Rovers vachiti ivo magreen machine anofarira kuita gadziriro yakasimba kuitira kuti vaite mashiripiti mumakundano emuAfrica aya.
Bhora remuAfrica ndere mhando yepamusorosoro, saka dei Caps United yasogona kunyatsogadzirira, kunyatsota gadziriro yakanyatsonaka chaiyo kuti zvinyatsofamba vaite gadziriro pamusorosoro chaizvo.
Mumwe muteveri wenhabvu asi achifarira chikwata cheDynamos vaRichard Musika vanhu vanoti semaonero avo Caps United haidi shanduko yakati kurei, asi vachibvuma havo kuti panoda vamwe vatambi. Pamusoro pekutora mukombe weleague, Chitembwe ndiye zvekare akatora mukombe wemurairidzi akagona basa kukunda vese weCoach of the Year. Kunze kweCapes United, Zimbabwe ichange ichimiririrwa zvekare neNgezi Platinum Stars, iyo ichange ichitamba muCAF Confederation Cup. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Vateereri, musakanganwa wachirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM, apo tiri kutarisa nezvebhajeti rehurumende regore rinouya rakaturwa muparamende nezuro.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, tumirai nhamba dzenyu paWhatsApp namba yedu inoti 001202465 0318.
Misoro yenhau tokupakurirai.
Mudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe voendeswa kumatare neshoroma yekuDubai.
Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini Jonga Kandemiri ndichiti murayiro zvakanaka vateereri.
Neni wenyu Blessing Zulu talks ya mina Chris Gande munhau dzechindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emoyeni ngolwesihlanu mhlaka 9 Mpalakazi 2016 nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje. Umkhokheli webandla lePeople's Democratic Party PDP umnumzana Tendai Biti uthi akubunjwe umanyano wamabandla aphikisayo ozabusa kwesikhatshana owe National TA.
Ila eboda ibahla ziyadlula ngaphandle kwe imbeda le building material kodwa okunye konke lokhu kuyadlula kahle kahle umuntu wazibhadalele ijuti yakhe.
Umphathi ntambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa uthi kusukela ekupheleni kwenyanga impahla esesizizaba kuluhlu lwempahla engavunyelwa ukuthengwa phandle kwelizwe ingenisa elizweni luza khuliswa kancane. Kule viki kuhlelo Woza Friday sileqembu le Malunga Brothers lona elichaya umhlobo wengoma zeKanindo. Zonke lezi ndaba lezinye lizazizwa emsakazweni weStudio 7. Umkhokheli webandla lePeople's Democratic Party PDP umnumzana Tendai Biti uthi uhulumende womanyano waba lamaphutha ngenxa yokuba wabunjwa ngenjongo yokulungisisa inkinga inye kuphela eyokuthi ngubani owanqoba kukhetho. Intathela izindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngugcweleyo eseHarare.
Ukubunjwa komanyano wamabandla ezombusazwe yaphikisayo ngaphansi kweNational Transitional Authority ekhankaselwa libandla lakhe ubithi uthi kuzophathisa ukulungisisa inkinga zombusazwe lomnotho welizwe. Emhlanganweni lentathela izindaba owenzelwe emahofisini ebandla lakhe ubithi uthi akula ngenye indlela ngaphandle kokubumba lumanyano ukulungisisa inkinga ilizwe libhekane lazo ezibangelwe nguhulumende kamongameli Robert Mugabe leZANU PF osephelelwe ngamacebo.
The GNU was created to deal with one crisis and one crisis alone, which was the challenge of legitimacy.
Uhulumende womanyano oqondane lokulungisisa inkinga eyodwa kuphela udaba lokhetho ngoba sasiqilibezelwe kukhetho lukaJune ngomnyaka ka-2008. Kulo manyano we-NTA sithi kasibe le ndlela ezelungisisa inkinga ilizwe elibhekane lazo okungazange kwenziwe nguhulumende womanyano. Lo hulumende womanyano kwakunguhulumende nje owayengenelisi ukulungisa okwakungaphandle kwezombusazwe.
Umsekeli wakhe umnumzana Kucaca Phulu uthi ukubunjwa kwe-NTA kungakayiwa kukhetho kumqoka ukuphathisa ukuzivala zonke izikhexe ebezikhona ngesikhathi sikahulumende womanyano kwezomnotho lezombusazwe.
Ziningi izinto ezenzakalayo ezenza ukuthi singaboni kusasa yethu siyibone kahle. And what we are saying, akula credible election ekhona izinto zinje. Uhlanya kuphela yilo lungathi lungaya kwe-election. Lanxa sisazi ukuthi singangena kwe-election njenge-opposition, nxa singaqoqana singayiwina, kodwa siyazi ukuthi izajonga.
Eqhubeka ethi okuveza uqatheka kokubunjwa ngesiphangiphangi kwalomanyano we-NTA yindlela umphathi ntambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa ahlele ngayo imali kahulumende kuyimali engekhoyo ezontshontshelwa abantu banye abavele bephiliswa nzima nguhulumende munye.
Ibhajethi kaChinamasa kubonakale ukuthi ibingasobhajethi elengqondo. Kubonakale ukuthi ayi-adresanga izinto ze-economy. Enye into etholakeleyo ukuthi uChinamasa uvumile ukuthi kule 3.5 billion isikweletu esilaso i-budget deficit. Khonoko ayisiyo nto esimangalisayo kodwa into esasivele siyitsho. Okutsho ukuthi i-budget deficit lay is almost 30% of i-GDP.
Abe-PDP bathi eleZimbabwe selivele selikusibanga sokuguquka nxa kukhangelwa okwenzakalayo ukulwisana kwabakubandla elibusayo eleZANU PF isimo somnotho kanye lokuqonga kwenani labasakhulayo abangelakho kokwenza lanxa befundile. Kungakho bethi lesi yiso isikhathi esilungileyo ukubumba umanyano we-NTA lapho uhulumende weZANU-PF ebuthakathaka ebhekane lezakhe inkinga eziningi kwezomnotho lezombusazwe esephelelwe ngamacebo engazi ukuba aqalele ngapi. Ngakwelinye icele, inkokheli zaleli bandla iphatheke ngempizayo zomdeni ezingapheliyo kungela ozihluphayo ukukhangela inkinga uZulu abhekane lazo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Umphathi ntambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa uthi kusukela ekupheleni kwenyanga kulenye njalo impahla isiza kuba kuluhlu lwempahla engavunyelwa ukuthengwa phandle kwelizwe ingeniswa elizweni. Esethula uluhlu lwendleko kahulumende ibhajethi izolo uChinamasa uthe injongo yenyathelo leli kunye lokukhwezwa kwemithelo yenye impahla engena elizweni ikukhuthaza uZulu ukuthi athenge impahla elungiswa elizweni ukuze umnotho uthuthuke. Kodwa leli nyathelo kalemekelwanga ngabaningi kakhulu abaphila ngokuthenga emazweni amanye angomakhelwane kakhulu ngalesi sikhathi imisebenzi ingekho elizweni. Sixoxe lo mkhokheli wenhlanganiso yabaphila ngokuthenga phandle kwelizwe bethengisa elizweni eye International Cross Border Association umnumzana Dennis Juru obesemngceleni weBaitbridge othi yena inyathelo likahulumende libisela muva ingqobela phambili.
Ila eboda ibahla ziyadlula ngaphandle kwe imbeda le building material kodwa okunye konke lokhu kuyadlula kahle kahle umuntu uyazibhadalela i-duty yakhe.
I-duty yakhona ebhadalayo ikhanya ingayisiningi kakhulu yini?
Hayi, yona le sijwayele yona i-40%. Umuntu uyazibhadalela i-40% yakhe adlule ngezinto zakhe, akula problem la iboda.
Kutsho ukuthi u-statutory instrument lo umthetho lo obuthiwa wona impahla zingangeni kuhamba njani?
Ngibona kungane le i-statutory instrument number 64 isebenza kubantu labana abamakampani kumbe abathengayo la magonyeti, hayi la bantu abagade amabhasi lalaba abaphathisayo namalo kuzele lama lezimo lamakombi, akula problem la eboda. Ngawazi kukomeshwa le
njengoba kuthiwa khona ku budget sokungezelelwe ezinye njalo impahla kumthetho nalo. Wena nxa ukhangela kona phe boda ukukhanya kusenzakala yini khona?
Hayi, akukakhanyi, angazi, maybe emaphepheni abo imthetho yabo emaphepheni, kodwa la practically ayikho le nto, ayikho sili. I-government ifuna imali, ifuna imali empela, bafuna imali lapha, abafuna ukurestore ezinye lezi.
Alo ke ngumnumzana Dennis Juru, umkhokheli wenhlanganiso yabaphila ngokuthenga phandle kwelizwe bethengisa elizweni i-International Cross Border Association. Ubekhuluma le Studio 7 ecingweni esemngceleni weZimbabwe leSouth Africa eMusina.
Ungomunye wabo muli ye Studio 7 na. Nxa ungomunye wabo, nanku mpiko ojabulisayo. Zimbiwe ngulinda ngalikhisimusi, imivuzo siyahulula. I Studio 7 ilomncithiswano ongathola khona limivuzo. Ukuze uthole lawe, thumela ivideo ufisela abathandekayo ikhisimusi enhle ngeWhatsApp loba kuTwitter. Ividiyo ezanqoba izodlalwa enkundleni zebulenjini ze Studio 7. Uthumele kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda, +1 202 465 0318. Ku Twitter thumela ku Studio 7 usebenzisa hashtag Christmas with VOA. Ungakhuthwa yileli thuba.
Unkosikazi Grace Mgabe, umkamongameli Robert Mgabe lendodana yakhe uRussell Gorereza babikwa bengakaphendule amasamanisi abathunyelwe ngumthethwandaba ubethesa icala lokuhluthuna ngodlame izindlu ezintathu zomunye umnini bhizimusi odabuka kwele Dubai ehlala eZimbabwe umnumzana Jamal Hamed. Lolu daba olukhwezwe emthethwandaba weHigh Court luveza ukuba unkosikazi Mgabe lo mntanakhe uRussell bathatha ngodlame izindlu ezimbili zikaMohamed emzini weAvondale lenye eseBorodale. Insoli ezisebenzela emahofisini kamongameli yizo ezibikwa zihlala ezindlini lezi. Lokhu kulandela ukufuthelana kuqhamuke phakathi kwababili laba ngemva kokuba unkosikazi Mgabe ethenge indandatho yamadayimana elentengo yamadola edlula isigidi i-$1.350 million kuMohamed eDubai. Unkosikazi Mgabe ubikwa ethe sokulapha wathi kasafuni lindandatho esefuna imali yakhe esiseDubai eseyaphunyiswa elizweni kusetshenziswa ibhanga LSBZ. UHamed uthi ubesezama ukubisela imali kancane kancane kodwa uDubo ukuthi usesethuselwa lokuhlukunyezwa. Ele Zimbabwe elizamanyana lamazwe omhlaba jikelele kunanzeni ilanga lokulondolozwa kwamalungelo oluntu emhlabeni jikelele ele World Human Rights Day kusasa. Abalwela amalungelo besola kakhulu uhulumende weZANU-PF ngokuqhubeka esephula amalungelo. I-commission ebona ngezamalungelo kaZulu elizweni iZimbabwe Human Rights Commission ibikwa izaqhuba umkhosi wokunanza ilanga leli eGweru. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Brilliant Mhlanga.
Ngila ngeqhakathekileyo Nkomo okumele ukuthi abantu bonke ngabayalilangazelela balithakazelele kodwa masikhangela ilizwe elinjengeZimbabwe kunzima ukuthi sithi amalungelo abantu akhona abantu balawo amalungelo wabo njalo lokuthi sithi abantu waphila kuhle elizweni elinjengalelana ngoba ilizwe lendlala khona ukuswela ukudla lokuswela imali ingeyakho isebenzele ngesilungu yikho kuthiwa i-violation of a right. So ilizwe elinjengeleZimbabwe yilo ilizwe ku-21st century eliphazamisa indlela abantu okumele ukuthi ngesikhathi sesikuso lesi bayathakazelela amalungelo abo njalo ngabayawathola ngokupheleleyo yikho esikubona kusenzakala ilizwe leZimbabwe manje.
Siyazi kule komishini ekhangelane lokulondolozwa kwamalungelo elizweni iZimbabwe Human Rights Commission ungathi kukhona okubambekayo ekwenzayo na?
Kufana Nkomo lokuthatha isela uthi libe yilo elizakhangelela ukuthi ligcine impahla zingatshontshwa lena liyilo elilisela angithi vele lizalitshontsha amalungelo abantwana lawo esikhuluma ngawo ikhomishini le eyiyo eyabekwayo ukuthi ibone ukuthi iyawakhangelela iyenze uzulu awathole iwalangazelele abantu abayibo abaphezukwayo abaphila abayikhangeleleyo abayibo abayilondayo yibo abantu abephula amalungelo kazulu wonke jikelele angithi sikhuluma ngabantu abanamagazi abantu ngokusukela ngesikhathi sekugrawundi namuhla umuntu onjenganalo uzajeni uyakukhangela akunike amalungelo akho oluntu yena wakubulalela izihlobo.
Hello ke umnumzana Brilliant Mhlanga ingcwethe ecubungula izombusazo bekhuluma le Studio 7 ecingweni esebhilitani. Alingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk lamhla lapho esiqoxa khona ngoluhlu lwendleko zikahulumende olomnyaka ozayo ka-2017 olwethulwe ngumphathintambo wezemali. Lithini ngalokho? Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Singakangeni esigabeni esilandelayo wathi ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Unobhala obona ngezomvikela eMelika umnumzana Ashton Carter unxome ibutho lakwele Afghanistan ngokuzinikela kwalo ukulwisana labahlamuki besiTaliban emanyene lebutho lelizwe lakhe. umongameli John Mahama wakwele Ghana uthi uza kwemukela impumela yokhetho olwenziwe elizweni lelo ngolwesithathu. Inhlanganiso eziningi zezindaba zithi amavoti asebaliwe aveza ukuba uNana Akufo-Addo webandla eliphikisayo le-New Patriotic Party wengaba enqobile ngesilinganiso sokwedlula ingxenye ekhulwini i-53%. Okwamanje ke sizwe udaba luveza imbono kahulumende welemelika.
Elemelika limanyene labo hulumende bamazwe omhlaba abalwela amalungelo oluntu intatheli izindaba lamantombazana empini yokulwisana lomkhuba wokwendisa amantombazana esisemancane loba endodeni abangayithandiyo. Le yinkuthazo yenziwa emhlabeni jikelele kubika umeli wemelika endabeni zabesifazane u-US Ambassador at Large for Global Women's Issues uCatherine Russell. Ethi isimanga ukuthi umhlobo wemazweni ase-Americas usubhekane lalolu dubo ngesilinganiso esikhulu esilokhu siqonga kulokuthi sehle. Ucwaningo soluthe lwenziwa ngalo mkhuba luveze ukuba ukuze uqedwe kumele kuthathwe amanyathelo aqinileyo ngoba lungasoze lwaziphelela lulodwa. Ukwendiswa kwamantombazana emuntwini abangamthandiyo loba besesebancane kubikwa kuvame ukudala ubuyanga njalo kuvimbe abantwana ikakhulu abangamantombazana ithuba lokuthola imfundo. Okujabulisayo ukuthi lomhlobo lo ulemithetho elakho ukuqeda lomkhuba, kutsho uRussell. Elemelika selizinikele ukusebenza nzima ukubona ukuthi limithetho iyalandelwa ngokuqinisa inhlelo ezivimba ukuhlukunyezwa kwabesifazana lamantombazana ezimulini ngodlakela oluqondise kibo i-gender-based violence, lokukhuthaza nje ukulondolozwa kwelungelo labesifazana lamantombazana ikakhulu abadabuka emazweni asathuthukayo. Sikhuluma ke nje eleBrazil libikwa likhokhela kulomhlubulo ngokuba lenani eliphezulu kakhulu lamantombazana endiswa esesemancane. Kungakho ke elemelika lisebenzelana lohlangothi lwenhlanganiso yomanyana wamazwe omhlaba olubona ngenhlelo zabantwana olwe-UNICEF ukusekela inhlelo zamantombazana ukuze afinyelele izifiso zabo empilweni ikakhulu kwezemfundo. Phansi kwalolu hlelo amantombazana anikwa ithuba lokusebenza phansi kwabesifazane asebephumelele ezigabeni ezijiyeneyo zempilo kungaba kwezamabhizimusi ezombusazwe lokunye. Kodwa-ke u-Ambassador Russell uthi kusese kuningi okumele kwenziwe ukuze lolu dubo luphele kulomhlubulo wase-Americas.
Lolo bekuludaba oluveza imbono kahulumende welemelika. Abakubhizimusi yokuthwala impahla umalayitsha sebethwele gadalala ngemva kokuba amapholisa akwele Botswana esungule ukubahlawulisa uma bethwele badlulisa amalawulo njengenhlala yenza. Lokhu kuza ngesikhathi sekhisimusi lapho umalayitsha bavame ukuthola ibhizimusi enengi khona. Okuningi asikuzweni kuntatheli izindaba e-Studio 7 uMartin Ngwenya ese-Haveron kwele Botswana.
Umnumzana Obed Mguni ungomunye wobhizimusi lokulayisha phakathi kweHaveron kanye lakobulawayo, kodwa uthi usebhekane lomgoqo omutsha kubhizimusi lakhe ebelivele selikhangelane lobunzima ngemva kokuba uhulumende avalise ukungena kwempahla ethile esetshenziswa endlini iphuma phandle kwelizwe. Umguni ukhala ngokuhlawuliswa ngamapholisa eBotswana umango wonke bekhulana ngokuthi balayitshe okudlulise amalawulo.
Kunzima kakhulu kathesi ngoba sikhangelele ikhisimusi. Amaphosa eBotswana asihlupha kakhulu, asisakwazi kumbe u-overloader kumbe kunga-overload ngoba enesikuthweleyo kuthiwa yi-overload and bayasebesicharge. Kukanti-ke sikhangelela ukuthi senze imali ngaleleli thuba esilikhangeleyo.
Abatholakala belayitshe kakhulu bahlawuliswa inkulungwane zamapula kusiya phezulu ngemva kokuba amapholisa eBotswana ecele ukuthi akhuphukise le nhlawulo ekuqaleni komnyaka. Omunye wakhe uJameson Ndiweni uthi njengabomalayitsha kumele bedle ngenani lempahla abayithweleyo uma isehliswa kutsho ukuwa kwebhizimusi.
Ukuba mnengi kwemthwalo yikho okusisizayo ukuthi lathi sibe lesikutholayo okuyi profit yethu kumbe ningathi i-gain yethu, ngoba imithwalo nxa emlutshwana kabe ungelanto oyihambeleyo. Uzafica ukuthi sulahlekelwe into eziningi, awutholanga mali ku-trip eyodwa.
okunye okubathwalisa inzima ukuthi bengazama ukungenisa amafutha ezimota bona seqala ukuselakala ekhaya bayabotshwa kugcine kusenza ukuthi bazame ukwafohlisa nsitha.
Madoda kuzima, ipetrol yiyo esesiphila ngayo osokusenza ukuthi abantu bengangeni la bengeni iganga, yiwo ama-charges akhona eborder. Nxa kungala ama-charges babe befuna ilayisensi bahle bekuthathele. So okulula ukungena iganga sithwele nzima, abanye vele sebephila ngalo iganga.
Inhlupho zabomalayitsha azipheleli khonapho ngemva kokuba uhulumende afake imitshina yokuhluza impahla etholwe izimota ama-x-ray scanners emngceleni. Lokhu kutsho ukuthi noma impahla engakanani iyabanjwa behlawuliswe umthelo wejuti uma bezama ukweqa layo ngomkoto. Ngumartin Ngwenya wendaba seStudio 7 ngisavulongo leBotswana.
Kwezemidlalo lamhlanje iqembu ele Caps United elinqobe umncintiswano weCasilaga Premier Soccer League yalomnyaka selixwayiswe ukuba lithathe amanyathelo okuqinisa leli qembu lapho lilungiselela imidlalo yemincintiswano yenkezo ye 2017 CAF Champions League eyamazwe awezwekazi leAfrika ngomnyaka ozayo. Abalandeli bomdlalo wenguqu bathi lanxa lidlale kahle ukwedlula amanye amaqembu eZimbabwe, iqembu lemakepekepe kumele libophe ziqine ukuze limelane lamaqembu akwamanye amazwe aweAfrika. Iningi labo lithi kumele iCapes United idinge ukuthenga abanye abadlali abedlula abathathu kumbe ukuze lenelise ukumelana lamaqembu awezwekazi labensundu.
It was a Friday, my darling.
Woza Friday. Kuliviki kuhlelo Woza Friday sileqembu le Malunga Brothers lona elichaya umhlobo wengoma zekanindo. Okunenga sikuzweni ku Joseph Njanji esichasisela ngemdlalo lemgoma leze zekanindo ngokugcweleyo.
Iqembu lamalunga Brothers liqembu elabasakhulayo elinyanga ezinhlanu lisebenza lisedolobheni lakoBulawayo ngemva kokubonwa nguDecent Ndlovu yena ojabulele indlela ababeqhunza ngayo iziginci ngesikhathi bechaya endaweni yemthwakazi yesematopo.
Basuka kwaba lehloko mthwakazi. Then ngasenza ukubizwa ngomunye umngane wami lapho asisithi awufuna simncedise asahamba sayakhona. Ekufikeni kwami khona ngale ngathola ukuthi bayadlala amajaha lawo. Ngayithanda indlela ababedlala ngayo, manje basebesiba lokukhala ukuthi bakhala ngokuthi i-instrument babengalayo. Then azithi hayi madoda, mina ngisebenza la manje ngithanda ukusupporta ama-upcoming artists izikhathi zonke. So nganconywa liyenzeni lihlanganise libuye endle siboneni sizahlala nini sonke and sizaqalisa la from there ngoba ngambona ithalenti labo abalala. So yikukubuya kwabo lapha sazohlala sonke.
Iqembu leMalunga Brothers libunjwa ngukholisani Moyo onguye umkhokeli weqembu njalo leminyaka engamashumi amabili lantathu yokuzalwa. Kukhona njalo uClement Moyo oleminyaka engamashumi amabili lane njalo otshaya ama-drums. USidney Dale oleminyaka engamashumi amabili otshaya i-lead guitar. UPrince Nyati oleminyaka elitshumi lathoba munomunye otshaya i-rhythm guitar. UNqabutho Sibanda owenza ama-backing vocals kanye lo-bassist uShepard. Ukholisani Moyo nguye obumbe iqembu leMalunga Brothers ngesikhathi esahlala elizweni leSouth Africa.
Group lena ngathi ngiqale 2013, ngiqala ngisegoli. Lapho ngaqala ngihamba khona le mali abashining stars. Akusho ukuthi ngasilabe ngafunda khona konke istyle zonke ngasenzithi hayi nami njengendoda ngcono njani ngike ngibaleke ngenza kwami ngedwa. Yikho ukubuya kwami ekhaya ngasenzizohlangana hlanganisa le group le lapho ekhaya ngo-2015. Sengirekhoda ama-albhamu ama-2. Ethi Hlokoloza, ethi Umenziwe. So ngithe uma ngifika la ekhaya yikuhlangana lo Ndlovu-ke, uNdlovu wasesincedisa ukuthi hayi madoda, njengoba lile plan esingcono ngilencedise nami, yikho namhlanje sila.
iqembu lemalunga brothers kalikacindezeli kwele Zimbabwe njalo kwamanje lichaya endaweni ezehlukeneyo ezigoqela eMarisha yodumo eselokitshini lasemagwegwe nampa bephuma enkundleni yengoma yokholo ethiwa uJesu yingonyama. Mele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Oza 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 lazo oza Friday lelo ke liqembu lemalunga brothers ebe kuhlelo lwethu Oza Friday yiko ke okuphelela khona inganekwane yalamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele emhloko zendaba besilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Umkhokheli webandla le People's Democratic Party iPDP umnumzana Tendai Biti uthi akubunjwe umanyano wamabandla aphikisayo ozabusa kwesikhatshana weNational Transitional Authority. Umphathi ntambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa uthi kusukela ekupheleni kwenyanga kulenye njalo impahla isiza kuba kuluhlu lwempahla engavunyelwa ukuthengwa phandle kwelizwe ingeniswa elizweni. Sizwe ke iqembu le Malunga Brothers kuhlelo Woza Friday. Siluqhiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje igama ngu Chris Gande ngilichiya ke ku Studio 7 Live Talk lilale. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 pm kusvika na 7:30 pm.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.